Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 29/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano wangu wakanaka chaizvo uye ndingati kune vakawanda chiitiko chekutanga kuti mukuru wenyika ange achisangana nevemabhizimisi zviri pachena vachitaurirana zviri pachena.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanoita musangano nevakuru vemabhizimisi. Sachigaro wekomisheni iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare nemauto vakalema Mutlante votarisirwa kuongorora nyaya yemunhu anonzi akasungwa kuBulawayo achipa hombowo kukomisheni iyi. Hurumende yotenda kuti yakambokanganisa payakatanga kuparura mutemo wekubatira vanhu mari pavanoshandisa makadhi ekumabhanga. Mashoko ava magaya ekuti vaona mushonga wekurapa chirwere cheHIV AIDS nogumarara yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi vaita musangano wechimbi-chimbi nevakuru vemabhizimisi kuedza kugadzirisa zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika. VaMnangagwa vatora mukana uyu kutsanangurira vemabhizimisi ava nezvematanho ari kutorwa nehurumende yavo mukugadzirisa upfumi hwenyika. Vanonzi vavimbisa vemabhizimisi kuti vapinda musangano uyu kuti nyika icharamba ichishandisa mari dzekunze uyewo Real Time Gross Settlement kana kuti RTGS nemabond notes akakodzera uye vachiti akakodzera sekushandiswawo semari vachitiwo hapana chingaita kuti vanhu vade kuvachinjanisa nemari yekuAmerica. VaMnangagwa vanonzi vayambirawo vemabhizimisi vanonzi vari kuchengeta zvigadzirwa zvavo vasingatengesere vezvitoro kuti vachatarisana nemitemo yakaomarara. Vanonziwo vachema-chemawo nekukwira kwemitengo yembeu yechibage vakakurudzira vezvitoro kuti vaone kuti mitengo iyi yadzikiswa pasi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti matanho avaMnangagwa aya anogona kukanganisa mafambiro ezvinhu mune zveupfumi sezvo achionekwa sekupindira mukutarwa kwemitengo yezvinhu. Vamwe vemabhizimisi vanyutawo kuti vakasiyiwa pakakokwa mamwe masangano evemabhizimisi kumusangano uyo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu avo vanove mumwe vemabhizimisi vapinda musangano uyo.
Musangano wangu wakanaka chaizvo uye ndingati kune vakawanda chiitiko chekutanga kuti mukuru wenyika ange achisangana nevemabhizimisi zviri pachena vachitaurirana zviri pachena zvokuti munhu nemunhu anenge achitaura maererano nemamiriro anenge akaita sekta yake zvisina kana dambudziko kana chekuti munhu anenge achitya. Uye patanhaurirano maererano nenyaya yemitengo yezvinhu kushomeka kwezvinhu uye kuparurwa kwakaitwa mutemo wekuti vanenge vari chikwanisa kunotenga zvinhu kunze vange vachinokwanisa kutenga zvichipinda mukati menyika.
Imi sevemabhizimusi munoona zvakakosha zvakadii zvaitika izvi? Tichiona kuti pane kurudziro yekuti mitengo isange ichiramba ichikwira asi muchitiwo muri kunetseka kuwana mari yekutenga zvinhu kunze.
Zvinhu zvakakosha nekuti mutungamiriri wenyika ari kuti Zimbabwe is open for business. Havangaendi kuvachinoti Zimbabwe is open for business vasingasangani kana kubatsira vemabhizimisi aripo. Saka ndo kukosha kwazvakaita kuti mutungamiriri wenyika varakidza kuti munhu anoda kuti mabhizimisi akasiyana siyana anga achienderera mberi kunyange dai zvazvo paine matambudziko. Uyewo tikatarisa nyaya yekupindwa kwezvinhu zvichaita kuti mitengo iderere nekuti zvinhu zvinenge zvichiwa munyika zvakawanda. Saka ndonhau yakanyanya kukosha iyoyo kuti zvinhu zvinobva kunze kwenyika zvichauya zvigoita kuti zvisangane nezviri kugadzirwa muno, mitengo igodzika kune vatengi, uye mari inenge ichishandiswa kunotora zvinhu zvaii mari yekuti ichange ichipuhwa kubva kuhurumende, imari yekuti munhu ane mari yake yaasiri kushandisa kana kuti yaakachengeta kana kuti inenge iri pairi anokwanisa kungoenda unotenga zvinhu zvezvouya, kana kungava zvekushandisa pamba, zvingava zvekuti zvekutengesa, kana kuti zvingava zvekugadzirisa zvinhu mumaindastri. Vanhu vanokwanisa kunge vachingonotenga zvinhu zvavachiuya nazvo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro wekomisheni iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu nemauto muHarare vaKalema Moshante vari kutarisirwa kutaura nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezvekusungwa kwemumwe murume kuBulawayo vaWisdom Kwananzi avamiswa pamberi pedare remagistrate nhasi vachipomerwa mhosva yekutuka vaMnangagwa. Vanhu vatanhatu vairatidzira kusafara nekunonoka kwezvainge zvabuda musarudzo kusanganisira vamwe vaingozvifambira havo vakaurayiwa nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare zvakapa kuti vaMnangagwa vaombe komisheni iyi. VaMkwananzi pavaipa umbowo kukomisheni iyi nemusi wechishanu kuBulawayo vakataura mashoko ekuti vaMnangagwa ndivo vakauraya vabereki vavo munguva yegukura hundi. Kusungwa kwavaMkwananzi kuri kushorwa zvikuru nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu. Nhasi dare ramagistrate muBulawayo rapa vaMkwananzi mukana wekubvisa mari yechibatiso vachibhadhara mari inosvika $200,000 kuti vatongwe vachibva kumba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nhengo yekomisheni iyi muzvinafundo Love More Maduku tikatanga nekuvabvunza kuti vave kutarisira kuenda kupi.
Izvezvi musangano uri kuteera kubva patakabva kuGweru musi wa27 October. Takunoita musangano musi wa10 November kwaMutare. Tinenge tiri mutanhire kwaMutare tichiita maitiro atakaita kuBulawayo nekuGweru. Tinenge tichitanga kunzwa vanhu vaya pamwe pane vanhu vari ikoko vari kuziva zvakaitika kuHarare. Kwanofanira kunge kuine zvevamwe vanhu vane zvekutaura zvavangada kutaura pamusana pezviri kuitariswa nekomisheni kuti ramangwana zvichazodzokororoka. Vane pfungwa dzavainadzo zvemapurisa kuti anofanira kuita sei kana masoja anofanira kuita sei chero zvavanoda kutaura vanhu vanenge vaine mukana wekwaMutare musi wa10 November. Tapedza ipapo tiridzoka kuHarare musi wa11 so 11, 12, 13 tinenge taamuHarare tichitanga kuenderera mberi nenyaya yekuchinzwa kuti kumapurisa nekumasoja chii chavakaita uye vari kuti chiyo nenyaya izvozvo zvakaitika apa. Ndo patinenge taakutaura nyaya dziya dziya ziri kunzi nevanhu chii chakaitika, ndiani akati vanhu vapinde mutaoni kana ari masoja chii, zvese zvaanga zvitaurwa nevanhu zvatinenge taakuita kuHarare musi wa11 svika musi wa13.
Asi pane urongwa here wekuti mutaure nevatungamiri venyika kana mapedza kutaura nemapurisa nemauto?
Zvinenge zvichienderana nemhinduro dzatinenge tichipiwa nevatichatanga navo apa. Saka tinotoramba tichitaura nemunhu wese kusvika anza dzese dzatinoda dzinge dzauya. Kana dzikanga dzauya pakasi apa tikagutsikana nezvatinenge tichinzwa kuti hatano umbo wakakwana tinongomirira ipapo, asi tichataura nemunhu wese anenge aine zvechekuita nezvatugara. Saka tingatange tatinawo tichitaura nanhingi nanhingi nanhingi, tiri kungodawo kubva umbowo chete kubva kumapurisa kumasoja nekukwira kwavanenge vachiita.
Asi vanhu havazotye here kupa umbowo vamadhuku? Takaona mumwe achisungwa kuBulawayo uko mushure mekunge apomerwa ye mhosva yekutuka mutungamiri wenyika.
Hatina kuzviziva izvozvo, tatanga kuverengawo manyuspepa nhasi. Ndofunga chairperson wedu vamonitati vachacheka kuti chakaitika. Tinongokurudzirwa nekomisheni ndechekuti vanhu vauye vataure zvavanoona nezvavari kuda kuti zviitike. Hapana munhu anofanira kuzosungwa kana kukanganisirwa nekuti ataura kukomisheni.
muzvinafundo Lovemo Madhuku vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende nhasi yakumbira ruregerero ichiti yakakanganisa apo yakaisa zvechimbi chimbi mutemo wezvikamu zviviri kubva muzana padhora rega rega kana kuti mari inobatwa munhu achinge ashandisa kadhi kana kuti kambani pamari inosvika madhora gumi kana kudarika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vakumbira ruregerero kunengo dzeparamende nhasi apo vange vari kupindura mubvunzo pamusoro pebhajeti regore rinouya. VaGuvamatanga vati vakakanganisa chose uye izvi hazvichaitika zvakare mune ramangwana. Vati bazi ravo richashanda neparamende vemabhizimisi pamwe nevamwe vachiti vainge vasingatarisire kutambirwa kwakaitwa mutero uyu wakapikiswa zvikuru neveruzhinji nevamwe vemabhizimisi. Mumwe mutapi wenhau dzemabhizimisi vatawanda Karombo vaudza Studio 7 kuti semunhu mutsva vaGuvamatanga vanofanira kupiwa mukana kuti vaonekwe kuti vachatevedza zvavataura here.
Ndinovaziva vaGuvamatanga vari munhu anotaura chokwadi. Ndinofunga kuti tinofanira kuvapawo mukana wekuti vataridze kuti tingavimba navo here nguva yakareba iri kutevera. Kana vakateedzera mashoko avo vataura kuti zvese zvavachaita vachange vachidzoka kuvanhu kana kumabhizinesi vachitaura kuti izvi ndo zvatafunga kuita izvi.
VaGuvamatanga vati mutero uyu wakakosha chose uye imwe mari ichawanikwa pamutero uyu ichashandiswa mukusimudzira mabasa ezveutano, dzidzo pamwe nekubatsira vanotambura. Vatiwo paramende iri kugadzira mutemo wakaomarara wekuunganidza mari dzemutero kubva kumakambani avo vati anobata mari idzi asi asingadzozvisvitse kuhurumende. Vati pane mari yemutero inodarika mabhiriyoni mana nechidimbu yakabatwa nemakambani isati yasvitswa kuhurumende uye vayambira vese vane mari iyi kuti vabhadhare vasati vatanga kuteverwa nevebazi rezvemutero. VaGuvamatanga vashora kukwira kwemutengo munyika vachiti zviri pachena kuti vemakambani vari kuita unjire nekuda kuwana mari yavasingakodzeri nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsanangudzo. Vati zviri kuitwa nemakambani chitsotsi chiri pachena uye vati harisi basa rehurumende kutara mitengo yezvinhu asi hurumende inogona kuzotora matanho akaomarara kana makambani akaramba achiita zvechitsotsi zvaari kuita. VaGuvamatanga vati hurumende ichatura bhajeti ra2019 re6.4 billion uye vati bazi ravo richaita kuti vanhu vasunge dzisimbe uye vacharamba vachideredza uwandu hwevashandi vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Veruzhinji vanoti vari kutambira nemaoko maviri kugadzwa kwakaitwa mutungamiri wemudhc vanelson chamisa semutungamiri wevanhu kana kuti people's president nemusi wemugovera. Zvichakadai vachamisa vakurudzirwa kuti vatore matanho nekukasika ekugadzirisa upfumi hwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vataura nestudio 7 vakaita sava Ruben Mutangadura vanoti danho rakatorwa neveruzhinji rekugadza vachamisa semutungamiriri wavo rinoratidza pachena kuti zvakaziviswa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru hazvisi kutambirwa neveruzhinji nanhasi.
Politically kunoita rine impact nemeseji yanongova vasiende.
Vatapiwa nyandima vanoti sevechidiki vave kutarisirawo kuti vachamisa vagadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji munyika uye vati vamunangagwa vanofanirwa kusiya basa zvachose vose yavachamisa vari panyanga.
Isu toona kuti aiwa saprezidendi udichamisa aiwa tongotarisira kuti vachinje zvinhu.
Izvi zvatsinirwa navatinei munetsi avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reconcerned citizens agenda.
Vana vezimbabwe vava vari kune nhamba yavaiva nayo zvakarakidzwa kuti vane chivimbo navachamisa. Zvese izvozvo zvakarakidzwa kuti vachamisa vakatambirwa zvine masimba uye vachamisa ndiye munhu akavhoterwa nenyika uye ndiye mutungamiriri wezimbabwe.
Mutauriri wesangano rehashtag tajamuka vamakomborero haruzivishe vanoti chave kudikanwa ndechekuti vachamisa vachitora masimba ekutungamira hurumende. Asi mumwe mugari womuHarare vafani chaparadza vanoti kugadzwa kwakaitwa vachamisa neveruzhinji ndiro rinonzi damba vanana.
Zvakaitwa nebato reMDC Alliance muzve mugovera idanho rinoratidza kuti varume vapererwa kutamba nenguva. Tangoti kuda kutamba nepfungwa dzevanhu vanoratidza kuti havasi serious pazvinhu zvavari kuita.
Saka kukungoitwa hako sezvo ndikaunganidzawo shama dzangu ndikazviti ndaa president, hazvira kuti ndaa president.
Mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vanoti chitsvambe chave kuna vachamisa kuti chii chavachaitira vanhu vari kuvatsigira.
Chavapo ndechekuti zvavagadzwa navanhu sapresident wavanhu vachiratidza kuti vane chaunga, chii chavachaitira vanhu? Nokuti kugadzwa nokuita zvinopa kuti vanhu vezimbabwe varerukurwe noupenyu zvinhu zviviri. Saka tinoona vachamisavo vakatarisana nedambudziko guru kwazvo nokuti vakomana vezano havasi vakomana vanoratidza kuti vangabva pakuba noumhondi hwavo. Vanhu vanoda kuramba varipo panyanga vachiba zvisinei kuti vanhu vemuzimbabwe vari kuyaura nenzara, vari kunungwa svosve nomuromo. Saka chitsvambe chiri kuMDC zvekuti vachamisa zvavagadzwa sapurezidendi wavanhu, chii chavanoitira vanhu kuti zvinhu zviendeke zvionekwewo kuti vanhu vemuzimbabwe vava nani nokuti vana purezidendi wavanhu. Saka ndo dambudziko guriro yokuti purezidendi wavanhu achaitirei vana vezimbabwe vayaura nenzara vasina mabasa.
Vachamisa vari kuramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzotambira zvakaziviswa neZEC kuti ndizvo zvakabuda musarudzo. Kunyange zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court, vakaudza vatsigiri vavo kuti vari kuronga kuratidzira kwakakomba munyika yose munguva pfupi iri kutevera. Kudzamara vamunangagwa vabva pachigaro uye ivo vatora matomu vachiti ndivo vakakunda musarudzo. Asi nekune rumwe rutivi, vamunangagwa nebato ravo reZANU PF vanoti vakakunda zviri pachena vachiti vachamisa vanofanira kutambira zvakabuda musarudzo. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vakaudzawo bepanhau reHerald kuti zviri kutaurwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaMorgan Komichi zvekuti bato rinopikisa iri rakagadza vachamisa semutungamiri wenyika hazvina kusiyana nekuda kupirigura hurumende. VaMoyo vakayambirawo vachiti kuita kwakadai kutamba nemoto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano emuAmerica anoti reInternational Republican Institute kana kuti IRI nereNational Democratic Institute kana kuti NDI ayo akaenda kunoongorora sarudzo kuZimbabwe pasi peZimbabwe International Election Observer Mission anoti aburitsa gwaro raro ravo rekugumisira pane zvakabuda musarudzo idzi. Masangano aya ati pachitariswa nerondo yeZimbabwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu makore gumi nemasiri apfuura, sarudzo dzegore rino dzainge dziri nani zvadzo. Izvi vati zvinoratidzawo mukuzvipira kwaitwa nevatungamiri venyika kutaura kuti vanoda kuita sarudzo dzakachena uye kukokawo vaongorori vesarudzo vekunze. Asi masangano aya anoti izvi hazvina hazvo kubatsira vanhu kuti vave nechivimbo nesarudzo dzemunyika. Kurayiwa kwevanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu kwashorwawo zvakanyanya nemasangano aya. Masangano aya atiwo zviri kuvana veZimbabwe kuumba nyika yavo, asi akurudzira kuti vaite mushandira pamwe. Bazi rezveutano raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti vanhu vose vari kurapwa chirwere cheHIV AIDS vanofanira kuti varambe vachiendera mberi nekunwa mishonga yavo, kwete kufamba vachiti mushonga wekurapa chirwere ichi wawanikwa. Bazi rati kana paine munhu ati awana mushonga unorapa anofanira kuuya nawo kubazi iri woongororwa. Zvichakadaro, sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kana kuti ZADHR rinotiwo rapa mukuru wekereke PhD Ministries vaWalter Magaya mazuva matatu kuti vadzore mashoko avo ekuti vainge vawana mushonga unorapa chirwere chegomarara pamwe neAIDS. Sangano revanotengesa mishonga reRetail Pharmacists Association riri kuyambirawo veruzhinji kuti vachenjerere mashoko evanhu maprofita nevezvematongerwo enyika pamwe nedzinganga pamusoro peva zvikuru vanenge vachiti vawana mishonga inorapa zvirwere izvi. Sangano iri rinotiwo vanhu vose vemafamasi ndivo chete nyanzvi dzinoona kuti mushonga unoshanda here kana kuti kwete. Atachigorewa anotipanya inotevera.
Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero iri rinoti vamagaya vakatadza kuita izvi richavasungisa. Vamagaya vakaudza nhengo dzechechi yavo nezuro kuti vakawana mushonga uyu vachishanda nevamwe vavo vanobva kunyika yeIndia. Vamagaya vanoti zvakatora makore maviri etsvagiridzo kuti vawane mushonga uyu uyo unogadzirwa kubva pamiti inowanikwa muno munyika nekunyika yeMozambique. Asi sangano reZADHR rinoti zviri kuita vamagaya hazvina kunaka sezvo zvichigona kukonzera kuti vateveri vavo nevamwewo vanhu vazorega kunwa mishonga yavakapiwa nana chiremba votevera zviri kutaurwa navamagaya izvi. Mashoko avamagaya ashoropodzwawo nevanhu vakawanda munyika. VaBig Boy Manatsa vanoti kuita kwavamagaya kuchaurayisa vanhu vakawanda vanovatevera. Izvi zvinotsigirwa navaElvis Karonga ava vanoti vamagaya vanofanirwa kuzozvirova dundundu kana mushonga wavo wagamuchirwa nebazi rezveutano munyika.
Hazvina chokwadi kusvika vanhu vazvipuruvha kuti mishonga uyo wawanika. Uye zvechokutanga magaya ngaatanga ambomira kumhanya kuparidzira kuti ndawana mushonga weedzika kana asati asvika kubazi rezveutano. Ndo chete une kodzero yekumuudza kuti mushonga wakawana wakukwanisa kunge uchirapa kana kuti kunge uchipedza chirwere cheedzi, kwete zvaakutitaurira izvozvo. Ngaambotimirira izvozvo.
Mumwe mugari wekukaroi vatinashe mazi vanoti vamagaya varatidza kuti havasi vemweya sezvo vave kushandisa midzi yen'anga nekudaro havafanirwe kuteererwa.
Hanzi muti unowanika muZimbabwe nekuMozambique chete. So which means a prophet kana akuita zvemidzi nechiitika arerekera kun'anga lai.
Vakaronga vanoti vamagaya vanofanirwa kushanda nebadza rezveutano votora vanhu vari kurwara nechirwere cheAIDS vovarapa zvonyatsoonekwa kuti vapora vasati vazvipembedza.
Kana iye achiti ane mushonga weAIDS asati atanga kuparidza kuvanhu kana kuparidza muchechi mai kuti ndine mushonga, adii kuenda kuHarare Hospital kana kuenda kuparire Nyatwa? Unosvika unokumbira kune vemutemo handidzika vebazi rezveutano kuti no, isisuka inini samagaya ndiri kukumbira kuti ndomborapa vanhu ava, vanhu ava ndovachapupura pasi rese rino kuti ini ndakukwanisa kurapa chirwere ichi. Kana vanhu ivo vapora vachazova chipupuro.
Asi mumwe mutendi vaRenius Ramba nepasi vanoti vanhu vasakurumidze kusora vamagaya sezvo Mwari vachigona kushandisa munhu kuuya nemushonga wezvirwere zvisingarapike.
Mwari vanozviita, vanhu vanotuma munhu wavo tichatanga taona toda kumbo kuti Mwari dai vanoziva. Mwari vanozviita, Mwari vanoda kupiwa nguva zvekuti Mwari vachati nguva iyi ikasvika zvese izvi zvichaitika zviri.
Bazi reNational AIDS Council kana kuti NAC rabudisa chiziviso chekuti vose vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikisa utachiona hweHIV varambe vachinwa mapiritsi avo sezvavakataurirwa kumakiriniki nekuzvipatara. Bazi iri razivisawo kuti hapasati pawanikwa mushonga wechirwere cheAIDS vachiti kana paine munhu anoti ave nemushonga wakadaro unofanirwa kuongororwa nevana mazvikokota nekubvumidzwa nebazi rehurumende rezveutano. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Nyanzvi munyaya dzechirwere chegomarara dzinoti zvakakosha kuti munhu anenge abatwa nechirwere ichi akurumidze kurapwa nana chiremba kuitira kuti chirwere ichi chisakombe mumuviri wake. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzwe mchirwele chegomarara Dr. Nomsa Tsikai au vanoshanda ne Harare Oncology Center vanotikana munhu achinge atanga kupiwa mushonga wekurapa gomarara anofanirwa kuramba achishandisa mishonga iyi kudzamara audzwa nachiremba zvekuita.
I patient taitanga mushonga ye cancer haifanirwi kumira mushonga iyoyo nekuti dambudziko racho ndinoita ukasha rikamboti tambori rova nemushonga and then tomisa rinobva rasumudza musoro rine ukasha zvekuti patinoda kuzotanga futi treatment rinogona kutadza kudairira.
Asi vanoti zvitoro zvinotengesa mishonga zvinoda kubhadhara nemadhora ekuAmerica kuitira kuti zvitoro izvi zvikwanise kutenga mimwe mishonga.
Hapane nyaya vazhinji madokta hatisi kukumbira US dollar tichiri kubvuma normal currency yedu yemunomo. Ehe. Asi vari kukumbira US dollar mapharmacies anotengesa mushonga nenhau yekuti mushonga iyoyo yaigadzirwe munomo.
Mumwe mudzimai akambosanganawo nedambudziko iri muzvare netsai dzinoreva vanoti kurapa chirwere chegomarara kunodhura zvikuru sezvo pachidiwa mari yakawanda iyo veruzhinji vasingakwanisi kuwana.
It's an expensive disease. Cancer inodhura. On average ngati tiiseni mushonga yandanga ndichinwa yekimo ndinonida $450 every 2 weeks. Saka ndifungi kuti ruzhinji rwevanhu vanorwara nekenza vanokwanisa kuafoda mishonga iyoyo. Ende pamusoro pemishonga ikai pane zvimwe zvinoitwa zvinoda mari. Semuenzanzo unofanira kutorwa ropa rako usati watanga cycle yako yekenza. Every new cycle unotorwa ropa rotariswa kuti rakanaka here, rinoita here kuti ukwanise kuenderera mberi nekunwa mishonga. Nekuti ukapiwa kimo ropa rako rakadzika unogona futi kutofa.
Dr. Tsikai vanoti zvakakosha kuti munhu agare aine muviri wakagwinya uye kudya chikafu chisina mafuta akawanda kuitira kuti munhu asabatwe nechirwere chegomarara.
Ndakabvunzwa nevanhu vakawanda zvikuru kuti kusei dambudziko irori rebreast cancer ranga risinganetsi kudhara. So ndo imwe yemareasons kuti sei zvanga zvisinganetsi kudhara. Nauye kuti vaikasika vamwe vaitoita vana kana vari 18, 19 and then waita vana vakawanda vachiyamwisa. Saka zvaivabatsira. Uchionawo futi nekudhara chikafu chaidyiwa chikafu changa chakasina kuwanda mafuta, iyo yatoti western diet ine mapreservatives akanyanya, chikafu chiri kutivhiringidza. So kudzoka back to a traditional food tinoona zvichibatsira.
Dr. Tsikai vanoti gomarara repazamu ndiro rechipiri pamagomarara ese anoraya madzimai emuZimbabwe kana rikasakurumidzirwa kurapwa.
Number 2 yekenza iri kuvhiringidza vadzimai. Number 1 iri yemuswe chibereko cervix. Number 2 ndebreast cancer uzamu. Vadzimai vazhinji vari kubatwa nedambudziko iroro vari kufa futi from dambudziko iroro. Kenta inokonzera zvinhu zvakawanda. Iri iyoyo yezamu. Pane zvatinotaura kuti zvinoenderana nemahormone. Saka vanotora mahormone especially vachiaffectekawo kuti kana maperiods aguma zviya otora mahormone zvinogona kuvhiringidza. Kune vaye vasati vaita pedza maperiod ukanonoka kuita vana unogona kuvhiringika. That is kuita vana after age ya 30 kusa breastfeeder kuno increase risk.
Dr. Tsikai vanoti Zimbabwe haina ruzivo rwakanyanya pahuwandu hwevanhu vane chirwere chegomarara kunyange hazvo chirwere ichi chiri kubata vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezveurongwa hweMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa hwekupemberera kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe kwebato iri kubva parakavambwa pamwe nekugadzwa kwavaChamisa semutungamiri akasarudzwa nevanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. mutungamiri wenyika vaye Emmerson Mnangagwa vanoita musangano nevakuru vemabhizimisi. Bazi rezveutano royambira vanhu vari kurwara nechirwere cheHIV AIDS kuti varambe vachimwa mishonga, kunyange hazvo Prophet Walter Magaya vari kuzviti vawana mushonga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, tokusiyai mina Standikile munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.